tirikufara tereke kuti mutambo wa World Cup wazosvika manje. This is the biggest stage yangakamirwa nemunhu wese inouya after every 4 years. Saka mutambo ndirikuona wakadai uri mangange pakuti Qatar ndiyo iri kuhosta, that's the host nation, and tambotamba muma World Cup before. And kwaitawo Uganda, inyika yekufa kuAmerica inove different, hatingati it's a bad team. Saka right now hapana anyatsoziva kuti zvichabira sei, but ndirikuona ari mangange tichikonsidha experience yeUganda versus the host nation. Hapana host nation yatambo lusa mutournament. Saka ndirikuona achitedzerawo zvaasvita mumacountries, handiyo nechiruza. Saka ndirikuona a draw ichiva the fairest result mangwana.
Totarisawo mutambo wemande, chikwata chekuAfrica chekutanga chichange chichipinda mumakundano eSenegal ichitamba neNetherlands. Munoonawo sei mutambo uyu?
Mutambo uyu mutambo wakaoma for both countries. Netherlands ma soccer powerhouses, Senegal inyika yekuAfrica zvayo, but mukaona maplayers acho ese anotamba kuEurope. Unoona Barcelona, PSG, Bayern Munich, Chelsea nemamwe maEuropean countries. Saka mutambo wekuti ndopatitarisira kuti Senegal ichatisadzawo isusu vagari vekuAfrica by winning. Ndikuona ichihwina because yaane experience plus also maAfrican champions. Saka itimu yekuti ndirikuona ichikwanisa kukunda chikwata cheNetherlands.
Zvimwe zvamungadiwo kuti vateereri vazwe kana kunzwisisa pane zviri kuitika kuQatar?
Ndida kuti ndingovataurira kuti vangokwanisa kuona mitambo yese vanachibwe, because World Cup inouya after every 4 years, and machances ekuti maplayers aya aripo right now anokwanisa kuzodzoka after 4 years kashoma. Ndiri kuona 2-0 Ronaldo na Messi, handisi kuvaona achidzoka kuWorld Cup again in after 4 years. Saka ndiroda kukurudzira vaoni vese kuti vangotora advantage of the tournament. It's a one month tournament. Saka tikwanisa kuti maoff days kana malevhi kana chii kuti vakwanise kuona mutambo, because mitambo iri rare, haingoi pese pese. And also pane a lot of lessons zvafundwa. Mukada kuona history World Cup inowazotambwa masama, haitambwi right now in between my leagues. And kuda kuzivawo kuti why zvaitwa izvozvo, like that is really important kuti vazviita because the host nation kunopisa. Saka that's the only time yakanaka yekuti vahoste the World Cup at that time of the year. It's the first of its kind. Saka ndikukurudzira kuti vanhu vaone World Cup, then zvionawo tikwanise kudii kuzokurukura nezvazvo as the tournament goes on.